vachitaura mushure urongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa. Mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirishonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo, izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakasvika musawo 1 August kuchibva kubasa muna Nelson Mandela Presidential House. Bvazuva iroro ndiri kurarama nebhuleti mugumbo mangu rinokonzera kurwadza, especially kana kuchitonhora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba, uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
VaMunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. VaMunetsi vanoti pari zvino kuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Chikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanisa kubviswa bhuleti muviri wangu. Ndochikuru chandiriuda for the meantime. Nesika kwasa kubviswa bhuleti. Muno madokita vacho vakwanisa kuribvisa, asi kuindia India vanokwanisa kuribvisa, asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chipanga, avo vaive mutyairi wekombi, vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. VaChipanga vanoti kubva zvavakanovhiyiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. VaChipanga vanotiwo nemhuri yavo vari kutochengetwawo, uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Unovanogara uye 7 days rigumbo rangu ririvoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Ndira vanasanganisaona nandidhiraivha saaizvizvo asati adzokera kubasa. Ndinongochengetwa nankoma, mhuri ichibatirwa nankoma zvese. Zvechokwadi hapana vachatichauya, rataisiro kuti vaikwanisa ngotipo mugove tinokwanisa kutatina vakalaifu nemhuri nechiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakarohwa zvakaitisisa nemasoja, uye vave kurarama nekumwa mapirisi anonyaradza marwadzo.
Pandaitungisa ndo pandakasangana netsaona iyoyo yekurohwa nemasoja. Bati kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaurawo kuti zvandaitengesa zvakatorwa, ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika anything whatsoever, hapana kai assistant ndakatova kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling. Ndakanyanya kukuvara zvemukati zvokuti mamwe manhu ndichini maeffects acho akazonyanya kubuda nechando, senge ndainyanya kuzwa mabayo kuenda inside kuleft kukuvandaithink kutsuka kwandaitwa ndichitikwa nedhombo ndokunobva kuwadzi. Saka zvaiitira mukati zvokuti hapana kungorelya on things kungonwa mapirisi ekunyaradza marwadzo.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum amai Blessing Gorejena vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirishonga yaNyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kusaidi regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirishonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaitirisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara. Vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabhuleti munyama dzavo, havasi kukwanisa kureiza mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Roslina Hanzi vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa hapana acharipwa, uye hapana kana musoja achasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva kuti anochinjiswa kuti aonekwe kuti mhosva yaakapara iyi anofanira kana achivharirwa achiendeswa mujeri kana kuti kunzi abhadhare muripo anofanira kubhadhara muripo wemarini.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa vaKalema Moshande kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yava Moshande yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna Nyamavhuvhu. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vachiti vanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupindura panguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashaikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna Nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 vakakuvara zvakaipisisa. Vakafa musi uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Challenge Tauro, Gavin Dean Charles, Ismail Kumire naSylvia Maposa. NeZuru America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba, mukuru aitungamirira mauto musi uyu retired Major Anselm Nhamo-Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo amai Chipo Matshona-Sanyatwe avo vanomirira Nyanga North muparamende. Bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa kwakaitwa vaSanyatwe zvirango neAmerica uye rasvitsa nhasi nyunyuto yehurumende kumuririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.